So you know John produced it.
Boy, you invited me.
Getting at my fan. Sigwendura is landed.
Simba rishumba ra dinda ra tsika ra pinda ra linda gudara. Tafadza my brother, tafadza my sister, banga ra cheka gudara. Ndamuka kuseni, ndageza kuseni, semunhu waamuka kudara. Andirare nezuro, ndakamuka nezuro, warara, walala, wasala. Flow holy, Jehovah here, non-stop, kuchinja magia, don't stop. Dodova niyewe, yep, yep, isamuri, let him go. See, let it go. You must see. Chie logo uzonda kuchie. Bahlahla mihlo bayekele banyee. Tsimba reshumba ra dinda ra tsika ra pinda ra linda kudara. Tafadza my brother, tafadza my sister, banga ra cheka kudara. Ndamuka kuseni, ndageza kuseni, semunhu waamuka kudara. Andirare nezuro, ndakamuka nezuro, warara, walala, wasala. Ugara nekugara, zigondoro hariverenge malosi.